half past 6 kusasa ekuseni.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Margaret Klanganya. We are broadcasting from my home this Monday, October the 4th, 2021, due to the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and other issues.
And as Kip said, we will be looking at the COVID-19 pandemic and looking at some of the figures that have been brought in by the Ministry of Health regarding the COVID-19 cases in the country.
Now, according to the Minister of Health, 2 people died of COVID-19 yesterday, and 35 were said to have contracted COVID-19. And then there were 250 new recoveries. The Minister of Health also reports that from March last year, there are 131,129 people who have contracted COVID-19, and out of this number, about 123,000 have actually recovered. According to the same ministry, 4,627 people have died of COVID-19. Right now in Zimbabwe, there are 2,715 cases of COVID-19. These are active cases. And the people that have been vaccinated, they are numbering over 3 million. And those that have been vaccinated for the first time. Those that have been vaccinated for the second time, they are 2,312,337. So it seems as if the vaccination program is going on in Zimbabwe. Yesterday, there were 5,783 people who got their first dose of the COVID-19 vaccine. And today, actually, on the same day, there were 9,970 people who got the second dose. Marvelous, over to you.
Yes, Gib, so talking about the number of people that have actually had their COVID-19 vaccinations regarding, you know, the Minister of Health, we had the Minister of Health who's heading the actual COVID-19 program talking to our reporter Blessing Zulu last week, Dr. Mahomba, saying that, you know, they were very pleased with how program is going on, but they were saying that their biggest problem right now is the issue of, you know, unsubstantiated facts or fake news, we call it, on social media. They say that a lot of people wanted to be vaccinated, but they were being deterred by the amount of, you know, fake news that has been circulating on social media. So then Dr. Mahomba actually told our reporter, Blessing Zulu, that people should refrain from taking the facts that they regard as facts that are circulated on social media. They should instead go to their, you know, health professionals or their doctor and ask about the COVID-19 vaccine and ask also about what the advantages are, the side effects. And also, as you know, Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to have herd immunity. So that's where the government is going and heading towards that direction. And Dr. Mahomba was actually saying that the government is very pleased because they are saying they are one of the countries in Southern Africa which has been saved by the World Health Organization to be performing above par. So we will keep an eye on that to see whether more people will be vaccinated this month of October. Over to you, Kate.
Yes, we also have one of our guests who is Mike Wobe, who is actually one of our youth leaders in the VOA Zimbabwe service. So we'll put him on standby there. He'll come in telling us about his experiences in terms of covering COVID-19 cases. We know that he's got a program tomorrow, so he'll give us his take on what is going on. So, okay, kuna manje zulukanda basi ya kono kutike izolo, COVID-19 ibulela abantu ababili, loku ke kubikwa luhlangothi lwezempilakahle. Uhlangothi lolu lubike njalo ukuthi kulabantu abayi 35 abahlolwe batholakala bele COVID-19. Kuze kukhanye kukhona manje ukuthi iCOVID-19 iyabulala kakhulu. So kulabantu ke abayi 4,627 asebebulewe COVID-19 kusukela nyakenye. Xa sithangela ke abantu asebebamba igcwale leCOVID-19 bafika 131,129 kusukela ngombimbitho. Kuzobuya ke abayi 123,787 ngabantu asebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Kasi kagena kwa manje, Zimbabwe yama active cases, ayi 2,715. Kwa nisina kutla njalu kuti, linkoleni, ukulumende ulohlelo, nokuhlaba abantu amajekiseni. So abantu sebehlatshwe okokuqala bayi 3,111,885. Kasi sitha sebehlatshwe okwesibili bayi 2,312,337. Kasi kangena ke ukuthi kuhamba njani, izolo ke kuhlatshwe abantu okokuqala abayi 5,783. Kasi sitha bahlatshwe okwesibili bayi 9,970. So kukhanya ngani kuyasetshenziswa sibili kule Zimbabwe nxa sikhangele ukuthi abantu bahlatshwa njani. Kodwa kuyakhanya njalo ukuthi kungani akwafiki kwelapho ke kubanga lokuthi abantu bahlatshwe bebaningi. So iZimbabwe ikhangelele ukuthi ifuna ukuthi kuhlatshwe abantu abayi 10 million. So kathesi sizongathi sebedlulisile inani eliyi 10%, kodwa ke kungani kusakude phambili. Over to you khona ngapho ke Marvelous.
I was looking at the demo farm of the Fashion Watchero, and after the same swim on October 4, 2021, it is in my first time in the room, from Sorpedenda, the COVID-19. Parish, not known for Tibas, the region, Tano, the Rukunya News, the East of Hanyaya, even the Kapaiwa, the COVID-19, Parish, not known for Tibas, the Ipa phase 2, and for Bas, the region, Tano, the East of Euro, Van, another 3 million, and Mumbai, the COVID-19. We have Paris, you know, but this will turn on notice, no Sagina Punge, Spire, Van 10 million, which are put in the name in Sawani Questions or Paradira, Munika, we have put up to Amanika, but when it in that TV, but as one equa, but you rescue what you pay, can I see a bad sira, until we eat you. At known as a current studio, seven Yaka Ponsa Yuk Taura. Na Dr. Maomba vanova ivo vanobata bazi rezinya iyoyi yeCOVID-19 vachitaura ivo kuti vari kufara nemafambiro ari kuita chirongwa ichochi chekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19. Dr. Maomba vakataura ivo Studio 7 kuti chiri kunyanyonetsa pari zvino inyaya dzekushandiswa kwe zvatingati ndeintaneti kana kuti WhatsApp nezvimwe zvakadaro vanhu vachitumira iwo mashoko asiri chokwadi inonzi iwo fake news. Vanoti iwo vanhu vazhinji vari kuwanikwa iwo vasiri kuenda kunobayiwa nhomba idzi dzeCOVID-19 nekuti vanenge vachishandisa ruzivo rwavari kuwana pasocial media. Izvo vanga vari kutaura ivo Dr. Maomba kuti izvi ndozviri kunyanya kukanganisa dozvo ravo rekuti vasvike pakubaya vanhu 3 million. Dr. Maomba vakaudza Studio 7 zvakare kuti pari zvino sangano reWorld Health Organization riri kufara nemabatiro ari kuita Zimbabwe chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Saka tange tiri kutarisawo zvimwe zviri kuitika panyaya yeCOVID-19. Tichiona zvakare kuti nyaya yeCOVID-19 iyi uyezve kubatwa kwevanhu nechirwere cheCOVID-19 kuri kuti kwirei muzvikoro umwe muno tinoona muine vamwe vechidiki. Saka tange tiri kumhotswa kune mumwe mutori wedu wenhau watinoshanda naye Mike Hove uyo anowanzowo achiita zvirongwa zvake uyezve achange ari pachirongwa chake achiita chidiki mangwana kuti zvii zvaari kunzwawo nyanya panyaya iyoyi yekubatwa kwete chidiki nedenda yeCOVID-19 nenyanya muzvikoro.
Iyo vakambe siyamusi Marvelous lapha kukhuluma kuti unkosikazi kumbe ngithi udokotela Agnes Mahomba ngomunye walabo abasebenza umkhuhlane lo besehofisini kamongameli. Kukhuluma ukuthi kugcwele i-fake news okunye okumangalisayo abantu bekhuluma nge-COVID-19 kukhanya zani kuyahlupha uhulumende konke khonokho. Silethemba lokuthi hayi kuzalungiswa ngendlela abayifisayo. So ke sikhokhe lo baba uWillard Moyo ukhona ngale ke esilobela enkabazwe okhulumeke nge-COVID-19 ukuthi uhamba njani khona ngale e-Midlands Province. Uthi zama ukuthi sizwe ukuthi utheni ubaba uWillard Moyo.
Hayi, i-COVID-19 ikhona Dube, ikhona sibili, asingeke silalise inkophe sithi thina isiphelile njengoba na inamba zangkhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa ke hayi, lokho sisavule isolo cause, sisabhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele. Lokho sibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe ivikele liphelele ngihambe ngaya ngayacela ezibagwe rural district council ukuthi bake bangikhiphele mobile clinic ibuyizohlaba abantu nje business center kuma GPs hayi bangilalela shiwa babuya bafika babahlaba abantu abaningi kakhulu abanye babeswela ama second dose abanye beswela ama first dose hayi babahlaba sibili akutshengisela abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real so hayi ikhona sibili ikhona sibili laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokutesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapha ama-test esiwaziwaziwazi emaredioni angathi batesta ngakumbe bateste edrobheni angikwazi lapha nje idonsa yonke nje khonapha hhayi angaze ngibone bezotesta la so siphila ngokwesaba ukuthi hhayi ole flu olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele ageza izandla kakhulu avale lo mlomo lamakhala ya iCovid yasingeke sithi ayikho dube ikhona sibe.
So that is the Councillor Willard Moyo of Tonsa Ward in Silobela, that is in the Migingo province. So all what he's saying is that you know COVID is real, and recently he went to Zibakwe Rural District Council where he requested the health officials to visit his village, you know, to inoculate people. So he says the program went very well, and he's hopeful that the government is going to act on some of his requests, including testing people around. So he's hopeful that you know people are listening to what the government is saying in terms of protecting themselves from COVID infection. So in a way, he says the problem is that the government has not yet come to the village to actually test people. But he's happy that the Rural Council conducted some of the inoculations, you know, recently. So all in all, he's the man that says he's always fighting for the needs of local villagers. And he says he's definitely doing this in terms of COVID. And he hopes for the best. And he says people must remember that they should wash their hands. They should practice social distancing. And they should always, always practice everything that the government is actually telling people to do. Marvelous.
I work for Trinkles Wapuni, Union Yakan Bibu and Actor at Ease, okay, Tika, a collector of the Kumushakwamu, Kwamu Barahed of Sivasa, the new rural Yakati Katu, Poko, Tivakatla, and the Wood in the Tivanu, they will around the Maru, one people at his Tifa, and Yayo Yen, one of them, one of the Smith Akaro, Takanga, and those of our Pitao, Kumuquamu. After the dating voyage of the teams with Ukuru Yakan. Zulu West Studio 7 and Dr. Maomba consulted Chirumba at the woman who is a Tibaku, who should probably say you can hear you pay what it's in Umba at the COVID-19.
Ndikuthi manya is a subcommittee of the task force, you know, now information. Ndopo wakatonyanyo nangana napo chaizo kutu wanyaso kuparajira mashoko echokwa kwete yo ma misinformation nungu garati chindwe wawo tichi wachishanda ne machifedu minara unda ma community medu zese izuzu dozo kiti kungo ita akiti kungo kuo omeza ni kukuru zira wanwese zao panga pa mshapako iwe ne mburi yako kutiewe watapota musango taura zinu zina chokwadi na kutu zuku konzera zaka wanda chezu kutu wa mwanu watazi kuenda unubaiwa ni kutu wanenge wako chika sakatili kuti misu chirwere itazite uru mende chete kuti ishande yega deke dute ingati shande pamu chetepo kuti tigone kuchivari zira chipere
asi murugu farao irine uwandu wevanu wa rukuenda kuno baiwa parizin
ati nukumfara, ati sata shika kwa tili kuda kutitishike kwa kuna nzi kuma target kwa hivise kuzia kwenye kataura, urumende ya kataura kuti tunda kuti 60% kana kupura wanuwabairwe mumbai yoyi kuti tigono kuzita ya ino nzi head immunity tuzi tili kumanya nazo kupindula mbunzo wenye wongu tili kufara ni kuti tili kutona kuti isu munara onda yadi ya Africa mu Africa region WHO, ino jifanywa ni WHO isu Zimbabwe tiri kutitori pamberi senyika dzose maererano nekubayira nhomba
ko vamwe vanoti pane dzimwe nyika dziri pamberi pakubaya nhomba ku North Africa uko Dr. Maomba
tino zviziya kuti pane dzimwe nyika shoma shoma kuku North Africa uku asi hadzisi mu Africa region inodefinwa ne WHO. Saka patiri kuona ipapo pa Africa region yakadefinwa ne WHO, Zimbabwe dziri pamberi chaizvo, izvo zviri kutifadza. Asika hatisi kungofadzwa chete, tiri kutoramba tichimhanya nendima kuitira kuti tigone kusvikawo target dzedu dziya dzatakataura kubva kumaambo kwevaccination program yedu dziri kuramba tichimhanya-mhanya nadzo.
So there we were hearing from Dr. Mahonga speaking to Studio 7's Blessing Zulu about the program that they're doing. Also highlighting, like we said earlier on, the issue of misinformation. And she went on to say that the COVID-19 problem is not just a government problem, but it involves everybody. So everyone has to take a role in fighting the pandemic. And then she went on to, as we said earlier on, highlight that, you know, they were very pleased with how the program is going on, except for the misinformation bit, saying that especially those that stay in the rural areas or they have relatives in the rural areas, they need to explain to their relatives that, you know, not to listen to what comes out of social media, as most of the information regarding the COVID-19 vaccine is misinformation and may deter their relatives from actually going to get vaccinated. Over to you, kids.
Yeah, kunjalo sibili ukuthi kukhanya kulohlupho olunye olumangalisayo nxa kukhangelwa ngakhonokho okwenzakalayo. Simzwile ke udokotela Agnes Mahomva esithi ke uhulumende usebenzela abantu bonke ukwenza ukuthi kulungiswe konke lokho okuningi. Uphinde waqhamba nje olunye udaba lwama-boosters ukuthi kumele abantu kwenziweni. Ngakho wasesithi hayi bakhangele khonokho okwenziwekala emhlabeni onke jikelele ukuze bebone ukuthi bangaku bamba njani bona ngokwabo. So ke uthe abantu bananzelele ukuthi nxa kuyikuthi babikela abantu ngakhonokho ukuthi kulo mkhuhlane lo kumele belalele, ngoba umkhuhlane lo uthaya kuvisibili. Siyabona ukuthi endaweni eziningi umkhuhlane lo uyahlupha. Nxa sikhangela even lakhona pha e-California kuthiwa ke sokule mandatory ukuthi abantu bahlatshwe besezikolo. So all those kind of things sathi sikhulume lazo. So now we are joined by our first guest, who is our colleague Mike Hobby, who is always covering COVID-19 issues on the show The Connection. Mike, good afternoon.
Thank you for having me, Mr. Dube.
Thank you very much. So tell us, you've been covering COVID-19. When we look at the way journalists cover, you know, this kind of pandemic, how difficult is it to, you know, how's the terrain in terms of covering such events?
I mean, COVID-19 has brought about a whole different ballscape in terms of journalism as a profession. Especially for young people like myself who are constantly out there covering events. COVID-19 has meant we have had to come up with innovative ways of covering events. For the past, arguably almost 2 years now, a lot of us couldn't go out, up until recently, could not go out to these events and cover things in person. So we've had to figure out ways of via technology, like we're doing right now, of covering these events. Figuring out different manners of communicating when it comes to conducting interviews. And even as things quickly started loosening up to, like we are now experiencing, even then, it's still very important that you observe all these COVID-19 protocols, which is very difficult as a journalist. At times you want to be very close as you're interviewing someone. It's about getting the right picture. It's about getting the right angle. It's about getting the right snap. All these things are very difficult whilst observing the COVID-19 protocols. But, you know, we live and we learn. These are new things. This is the new norm. And so as young journalists, we've had to now come up with new ways of doing this job.
Yeah, so I'm asking you, Mike, ukuthi nxa liphuma-phuma lizama ukuthi licubungule udaba lolu ole COVID-19, kuhlupha kanganani njengama-journalist ukuthi likwenze khona?
Akukholula, Mr. Dube, ngoba kuqakathekile ngempela ukuthi into yokuqala uhloniphe imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. So izinto ezifana labo social distancing, ukugeza izandla, ukugqoka ama-mask, konke lokhu yakuqakathekile. Kodwa nxa uyintatheli izindaba, akukholula vele ukuthi uhloniphe eminye imithetho yangkhona. For example, i-social distancing. Let's say, for example, umongameli angayenza press conference. Sonke vele njengentatheli izindaba siyazama ukuba khona ukuthi sonke sithole ithuba lokuxoxa laye, sonke sithole ithuba lokuzwisisa okwenzakalayo. And that means ukuthi izinto ezifana nabo social distancing akukho lula vele ukuthi uhloniphe umthetho onjalo. So over the past 2 years njengentatha lezindaba we've learned izinto ezijeneyo that it's getting us into ama innovative means ukusebenzisa inkundla zokuxhumana abo social media abo Twitter abo Facebook abo Zoom labo Skype njengalokho esikwenzayo manje ukuqhuba imisebenzi yethu lokhu kuqhathekile njengentatha lezindaba especially njengentatha lezindaba ongumuntu ongusakhulayo to now utilize you know all these different platforms ukuthi singaqhuba imisebenzi yethu kahle.
Yeah, over to you, Marvelous. Maybe you can go ahead and ask one or two questions.
Follow up to today, maybe speaking, Mike Hovind. Kisikhanyisa Mabasa wanga uPeter SHP kipambwa ino ye COVID-19 ka pandemic apa. Ungathi zwiza wadzidza munye idzodzi dzekutora nawo semukomana weSHP kisikhanyisa zvanga zviri kumboitwa munguva yapfuura.
Manje, you know, in terms of my interaction with Abasa, COVID-19, yao yane ma challenges akasi one day. I talked to you, teaching maba interaction with Abasa, bisewa tapio now. For example, se jandani chisana ngura kuna Mr. Duve. Jagafana unongo enda okune munu, uchida ukuchaka ma quotes. Jagafuneza manje, nukutu wakufana kuongure iyo atinoti social distancing. Wakufana ukeza maoko, wakufana kufeka ma mask. Amchavumidzwe ka kuti mungosangana neuwandu henyu saka sevechidiki what it meant was tafana kutsvaga atinoti nechirungu ma innovative means kuita basa redu especially kana uri mutapiwe nawo saka zviro zvatakuita kaizvi kushandisa ana Twitter ana Facebook ana Zoom ana Skype ana Microsoft Teams mukuita basa redu ndanditsanangurawo zvekare kuna Mr. Duve kuti rimwe dambudziko ratiri kusangana nawo sevatapiwe nawo vari vanhu vechidiki inyaya yekuti panokavhwa maevents for example tikati vabaite vari kukavha events nhasi tese sevatapiwe nhau tiri kuda kuva tiripo in person kuti tiwane kamukana wekumbobvunzawo vabaite maybe one or two questions navo vatipindurewo nokuti ndiri kabasa redu in terms of gathering news asi izva zvakureva kuti takufanira kutsvagawo dzimwe nzira dzokuita basa redu A and B, ensuring kuti nesiwo tinokwanisa kubvunza mibvunzo yedu. Saka kana uri iko kwa Mr. Biden, paanoti hanzi maximum vanhu 50, iwo uchisvagawo nzira yekuti usvikewo maybe zvikanzi vatapiwe nhau svika ina 11, iwo usvikako na 9, kuti newo uwane mukana wokupinda uwewo nhengo yevanhu vanenge varipo vatikavha maevents ako.
Tambotarisa imwe nyaya yataurwa naDr. Mahomba nyaya yavarikutaura iyo kuti dandemutande raakushandiswa zvisiri zvakanaka panyaya yekuti vanhu vari kuwanikwa ivo vachikandirana nhau dzisiri dzechokwadi yavanga vari kuti ivo fake news iri kuitira kuti vanhu vasawanikwe ivo vachida kuenda kunobayiwa nhomba imi serechidiki munobata sei yakatingati dambudziko irori revanhu vanenge vari kuwanikwa vachipotserana iyoyi nyaya dzatinenge tiri kuti dzefake news nyaya dzakatarisa panyaya yeutano uyezve nyaya yecovid-19 iri kutsviriridza parizvino.
You know, nyaya fake news karoti nyaya dzenhema is something I've been covering by youth for a very long time. Tichitaura nenyanzvi dzakasiyana siyana vamwe vari vatapiwe nhau vamwe vari nyanzvi nyaya dzeutano vese vanoti hanzi especially patinotarisa nyaya dzeutano kana kuti nyaya yecovid-19 it's important kuti uverify masources ako paunowana nhau especially kana uri munhu anorelya on social media nokuti vanhu vechidiki vazhinji nhau dzavo mazuva ano vanodziwana paTwitter, vanodziwana paFacebook, vanodziwana paWhatsApp. Saka kana iri nyaya yekuti for example nyaya dzemavaccine kana kuti nyaya dzekupararira kwecovid-19 ukaonawo munhu achikutumira mamwewo malink hanzi it's very important kuti uriverify masources apo. Saka ukaenda kune mareliable sources akafanana na World Health Organization ana African Union kana tichitarisawo malocal sources ana Ministry of Health padandemutande paTwitter vanogara vachiposta zvinhu zvakasiyana siyana it's usually important kuti uverify information iyoyo pane mareliable sources akadaro instead of kuti newo watambira nhau zvonzi vaccine iri harishande kana kuti vaccine rinoshanda newo wakungospreada news usina kuverifya kuti vaccine racho rinoshanda here kana kuti harishande zvinhu zvakakosha izvozvo and zvandabva kutaura izvi ndizvo zviri kutsigirwa nenyanzvi dzakawanda vari vatapiwe nhau uyezve nyanzvi miyacho izvi
asi tingati idambudziko rakatekeshera here kana kuti razonyanya kutekeshera panguva inorei yecovid-19 ndotaimboona risinyaya yotekeshera panenge pari kuitwa zvesarudzo munyika dzakasiyana siyana kana imo muno muamerica panguva yesarudzo yava pakati pavadonald trump pakati paamai hillary clinton nevamwe vavo ndo patakanyanyoona nyaya yefake news ichikanga asi mungati yawedzera here panguva ino
yecovid-19 hongu especially panguva ino yecovid-19 nekuti vanhu tikatarisa for example maexample amabva kutipa sarudzo dzakaitika pakati paamai Hillary Clinton navaimbo yemutungamiriri veamerica vadonald Trump nyaya iyoyo yanga iri nyaya of course yanga iri of public interest kune munhu wese pasi rose asi yanga isinga affecti munhu wese pasi rose asi patinozotarisa manje nyaya yedenda recovid-19 denda iri raparadza upenyu hwemunhu wese pasi rose saka ndipo paibuda manje nyaya dzakasiyana siyana vamwe especially pakatanga kuparurwa zvirongwa zvakasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana zvekupa vanhu mavaccine vanhu vazhinji ndipo pavakatanga manje kuresearcha kuona kuti vaccine rinoshanda here vaccine harishande here vaccine rinouraya here vaccine harouraya here ndipo pakatanga manje kunyanya upararira nyaya dzenhema padandemutande saka to go back to zvandarefera apa ndipo ipapo patingati it was most important and it's very crucial kuti vanhu vatange kuverify masources avo nekuti pakatanga kupararira nyaya yecovid-19 apa vachiona mamiriyoni evanhu vachifa pasi rose vanhu vakatanga kungomhanya pasocial media in a state of panic of course kunyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika
yes yes thank you so much marvelous you know Mike while many things are happening and people are protecting themselves against COVID-19 we know that many people have actually lost their jobs and there are some people who are now living from hand to mouth. You know, we've got this gentleman who lives in Bulawayo. His name is Temba. And Temba says, you know, even before COVID, he used to be a pickpocket, you know. He used to do whatever he likes. But he would get beaten up, you know. And at one stage, he worked in Namibia, where he was caught stealing somebody's wallet from a car. It was not a wallet, like they say. It was a bag, you know. From a car, and then he was apprehended and beaten to pulp. He says the next thing that he found out was when he was in hospital. So he's a man that says maybe if there is any other job, he can do it. But right now, he depends on pickpocketing. He depends on you know breaking into people's houses, and he does the same on cars.
Yes, Tim. Where is that empire now?
I don't feel the full Nyayeva.
We are told. Okay, which one time you're cool?
I'm a phone,
we are stage 17. How are we coming to 3D?
But I'm going to number out in your police motor and skin. Mtino mama.
Utatelo mama kasi utatelo baba mfoni.
Utatelo ungu muda nchini.
Uweza na kivinga.
Ai. Ai vile mtu hama hambe mene mene.
Okay.
Mene kwa mtu kumchuza. Ndi ipandira kwa hili so. Mbezi mbambi ipandira ki. Na mkipi funi kwa mbambi wa hili.
Azu vade nga sera hii. Usi tenda vuka hacha.
I nyakala tuzane zimota kona hapa. Mabaze nuzerugama abachalangu nanzidi.
Bana zasu kuleta le.
Bana ngirase phambi ngose khathi mchozi. Ukubona khonje garazi.
Right. Ezimote lapho kwenza njani? Thathi isigelo.
Ngathi isigelo bashe zwone esikula ngakwathi.
Ngibulela. Okay, Temba, siyabonga.
So now, that's the scheme of things about this gentleman. So he is a man who plays by his own book. You know, he says he's been arrested many times. He grew up in prison as a young man. And he's been doing this for a long, long, long time. So he's got scratches all over the body. He has been beaten by using logs, you know, bricks, and all these things that you can think of. He is in Bulawayo. But he says Bulawayo doesn't have business. So these days he goes to Harare, where he'll be looking for cell phones and all those kind of things. So this kind of business, Mike, is something that is really, really painful to many people. Have you, in your coverage, actually had some of these kind of incidents?
I mean, of course, throughout my coverage amongst, you know, as we've covered COVID-19, one thing that that was highlighted amongst all the experts, not just medical experts, not just journalists, business people, and normal day-to-day people, is that crime increased. With lockdowns, with all these things, a lot of people lost their jobs, and a lot of people had to, they need to find a means to make money. And so Temba's case is not a very unique case. There's a lot of young people out there who had good jobs, who lost their sources of income, who have families that rely on them for food, that rely on them for school fees, that rely on them for all these things that are needed on a day-to-day basis, who thought to themselves, well, this is the only way to make sure that food is there, to make sure that the family can get by. And so, yeah, Temba's case is not very unique. It's not new. It's been happening. It just so happened that under the COVID-19 pandemic, it's something that skyrocketed worldwide.
Mm-hmm. And thanks for to Ezra Jesus Wanda. He was speaking to this gentleman, Temba, who lives in Bulawayo. Over to you, Marvelous.
I was talking about the name of 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 the platform for youth development. Kuchipinge uko kwa wanikwa vame varini vanga vawa wanikwa iwo vachipisirwa shirima zvavo vatinga chimabhero ekotoni panguva ino yeCOVID-19 pamoto wawanikwa iwo uchiitika pane rimwe yavanga vachikutiwo depot iko kuchipinge ndikaitimboedza kuti tione kuti tindanzwe here hurukuro yandaita navabadhuku vachitaura ivo zvavaona muzuva ranhasi.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwanani nhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva donje kambani yeParoget idepot rinochengeta donje varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima donje stereki ndoko vanenge vachitengesa donje ravo pavanenge vachitengesa ndo donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji ranga riripo havarina kukwanisa kuita ari sefa pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya achada wanda stereki kana kutaura kudai vazhinji vanga vachitoya kuzoona moto kuti vanga vasina kana zvavaikwanisa kuita nekuti vanga vari moto waitotyisa.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachiitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhangairirwa kuti kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakadzira kuma4-5 asi mapurisa atotanga kusvika kuma11.
Pataurwa here kuti moto uyu watanga sei?
Pari zvino hapana taakuziva kuti chii chiri kuitika nekuti moto watanga usiku. Vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira pavo kuma4-4 asi moto wanga watofamba zvirikuenjikana richitsva hariche zvinoita miti rinotsva nepakati. Zvingangodero pane pfungwa mbiri dziripo. Wekutanga ndewekutiwo pamwe yatingati human error pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonhedzawo kuchani chefodya chongodonhedza asi asina chitarisiro asi munzira isu sevanhu vanogara munharaunda tinoziva zvimwe zvitemo zvine vagari vari munharaunda iriyi avaParoget vanenge vachifungidza kuti pamwe pane mari dzavachirikubhadharwa zvakanaka nedonje iri idonje riri papurogiram yapuresidendi yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatengerwa kunze kwekoti kuasi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwe zvimwe zvinongo vanopiwa mafuta kana kupiwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa pane maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachita kutapirwe mari vozozvishandisira vega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeParoget vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva. Saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe kuti vamwewo vane donje ravo rangatati rabhataraka vari kutofarawo kuti aiwa vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina kunzi maamuchitidzvinyirira saka tadzorerawo zvinotaridza kuti panenge paita kuti paonekewo nzira dzekugadzirisa magakava anenge achiitika pakati pemakambani nevagari vanenge varivo varii.
We're hearing there from Kenneth Maduku, who's out in Chipinge, where he said today there was a fire that broke out at one depot owned by a Chinese company. And he was saying that the depot actually works with local farmers who are under the presidential loan scheme, where they are given loans to grow cotton. But then he was saying that there seems to be some kind of dispute when it comes to payment, because the Chinese company, when now the people bring in their cotton, they are giving them allegedly some groceries or, you know, something in kind instead of cash. So apparently, you know, there was a lot of drama that was happening in Chipinge today, but we'll be following up the story in due course to find out what else happened. But from what I heard from Mr. Maduku, I asked, was there any loss of life? He said no, and the police came in at 11 in the morning because this fire broke out at 3 a.m. in Chipinge. Over to you, Gibbs.
Yes, marvelous. We also have another person who spoke to Ezra Chisaspanda in Bulawayo, and he's talking here about, you know, the struggles that people are going through during the COVID-19 pandemic. So what the gentleman is saying is that he used to work in a formal place, but now he depends on, you know, vending and all these kind of things. He comes from Mwange, and he says life is very tough, like we are hearing him here saying, you know, at the end of the day, he has got kids to feed, and really life is very, very difficult for him. So there are so many people, like what Mike said, who are actually struggling during this COVID-19 pandemic.
If you don't know what you're doing, you're going
to be doing it. I'm going to Right, so there you are, Mabra. So this is a gentleman that is talking about, you know, his struggles, you know, with life, because he says he used to work, you know, formally, but now he can't, you know, raise money for his family. And he comes from Wanki. You know, at the end of the day, he says life is very, very difficult under these COVID circumstances. Over to you, Marvelous.
Pamsoro pemaomero aita zvino panguva ino yeCOVID-19 asi tiri panyaya iyoyo yezviri kuitika munyika panguva ino yeCOVID-19 zvaitimbonzwa zvakataurwa izvo negender commission pasi pechirongwa chitsva chavari kutaura icho kuti vachange vachiperepeta nyanyanyaya dzekubhinywa kwevana vasati vabvazira uyezve kurodzwa kwevana vasati vabvazira rekaitizwe hurukuro yandaita nemumwe komishina wekujenda commission of Zimbabwe vachitaura pamusoro pechirongwa ichochi.
Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kurora kana kurodza vana vasati vabvazera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri commissioner wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi ndekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura. Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo, zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe, zvimwe zvacho zvichienderanawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture, but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zviri izvo zvinenge zvichikonzera. So zvikonzero zvakawanda wanda, asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uyo ainzi Anna Machaya, uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake. Mwana akararama bhati yaakafa. Chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki, and sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana, uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
So izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei, kunyanya-nyanya zvichienderana nemachechi, kunyanya-nyanya oso zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa.
Saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei?
Kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati, pane matanho aunomhagara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda kuti zvakadaro. Asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa, ukwanise kuva unotibatsira, nekuti mukatarisana nemutemo, mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18. Asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16. Saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana, saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete. Kana tati 18 i18. And tikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana. Chikoro pamwe chabva chatongopera, pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira kuti mwana iyeye, uyezve akuzvitarisirawo pasi. Saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society neko.
Saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana?
Isu seGender Commission tiri kutoisapota zvikuru, yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo. Tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo. Saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika seGender Commission. Takatarisa oso nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment, uye hausi kutarisa vana chete, vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa, mumapublic space, mese matosangana nevamwe, neGender Equality Act. Gender Equality Act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana. Uye zvakare isu takagazeta, takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri, takaisa kuti isu toda kuinvestigeta zvakakwana, and muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei, uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki. Kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune ma relevant authorities vanogononga variwe machechi vanogononga iri parliament vanogononga iri ministry bese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvavanenge vakaitira vana vatoto
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu.
We were hearing there from the tender commission. They're actually saying that during this COVID-19, although they are really concentrating on the pandemic, they're also looking at issues of young women who are being married off or abused when they're underage. So they've actually started a program to investigate and really take stern measures to stop this. Over to you, Gibbs.
Yeah, kunjalo sibilike namhlanje sivike ukuthi kungani kuyahlupha sibili ukuba labo Facebook kube sobuya oTwitter lakho konke esijala ukusebenzisa nsuku zonke kukhanya sibili this is a global problem. Kungani ke kuwile nxa sikhangela ke oFacebook oTwitter uInstagram lakho konke nje sikusebenzisa mihla yonke. So nyabona ke sisebenza labo eVoice of America bathi kungani kuyahlupha kakhulu khonokho ke ukuthi there is an outage in terms of you know Facebook is down and then Instagram is down, Twitter is down in most cases, and some people are actually saying, oh, today there's less noise, and they're enjoying it, you know. Some people normally would love to get away from social media and all these kind of things. But is life workable, Mike, under such an environment where there's no Facebook, there's no Instagram, there's no Twitter, there's nothing, man.
Mm-hmm. I'm going to be about
yeah, so they are coming. So how do people cope, you know, when they are not, you know, surfing all these social media platforms?
I mean, excuse me, especially for young people, young people have become so reliant on our phones, on technology to get by on a day-to-day basis. We've incorporated it in practically every aspect of our lives. But it's very difficult, especially when some of these websites and some of these apps are down. It becomes very difficult. But like I said, life needs to continue. Luckily, some of these apps don't go down the whole day. some just so happen to go a small period not working. But yeah, it's very dangerous, especially for teenagers and adolescents, because like I said, social media or technology in general has become a thing that's dictated in bilos there too, from umsebenzi where to indlela esithola ngayo imali, all this has become very reliant on technology.
And we know that California has become the first state to announce that, you know, is planning to have all students vaccinated, you know, against COVID-19. And it seems as if all students will be required to be vaccinated for in-person learning, starting the term following FDA full approval of the vaccine for their grade span 7 to 12 and K6. So at the end of the day, it seems as if they are now implementing this program in order to, you know, as a mitigatory factor against the spread of COVID-19. So guys, Uganda was able to go to California. So we are going to go to the Abantwana, the Amachekseni Lawa. When the people who are going to go the COVID-19. Besamuti school me labanye Zimbabwe sizuti batini ngodabalolu kodwa ke sike sathola ubaba uSifiso Ndlovu othukhulume sithi ke kuqhathekile ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni ngoba ungamemetheka kakhulu umkhuhlane we COVID-19. So kunjalo ke over to you Marvelous.
I want a full treatment by kids and tell that he should be taken to America Takaona. In California, Europe, Bangua, in Terera, Evatanga Parisino, Banade, Vaniva, Tanga Puni, Vasila, Skoro, Banfanda, Taiwan, COVID-19, those messages, Okno America, Sakamba, Tessa, Ebti, generally, it should see Tessa, a Pasiros, at Northern Republic, mentioned over Marcosi, Okansa, Taiwan, Kanaka, Taiwan. As the Takona, the current to the meeting, we command the Vajo Biden. Basika iyo mutombo wekuti vese vanoshanda pasi hurumende ungane uri unoshanda uri full time kana uri contractor vanofanira kutaiwa but it's the COVID-19 sikutaura kunoita vamwewo vanongura vari kuti iwe zviri kuitirwa kuti nyika yeamerica ichitanga kusimudza upfumi hwayo nekuti mabhizinisi akawanda anga avharwa sezvo mabhizinisi akawanda zvakare anoshanda nehurumende saka hurumende yanga yakavharwa vanhu vazhinji vashandira kumba mabhizinisi akawanda anga akavharwa saka vazhinji vari kutarisiwo vachiti zvimwe izvi zvingabatsira kudzosera pasi kushaya kwevanhu kubva kuchirwere ichi checovid-19 nekuti tinoona kuti kuamerica nzvimbo zhinji dzavhura kuti vanhu vanogona havo kufamba kana vakabayiwa nhuba idzodzi dzecovid-19 vasina kupfeka mamaski asi mumafederal building imo muno mabuilding ehurumende kana uchienda imomo unofanira kunge wakabayiwa asi zvakare wakapfeka maski over to you Gibbs.
Thank you very much. On that note, I think we have come to the end of our program today. We wish to thank all the people who participated in this show, including Mike Wobe, who does our youth show, The Connection. Thanks also to everybody who contributed, audios and videos. We also thank Elsa Chisaspanda, our correspondent based in Bulawayo. Signing off is Gibbs Dube in Maryland saying, good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mklanganya, we are broadcasting from my home in Washington, D.C. And also to just let you know again that there is an outage and we have been trying our best to give you the best of the program so you do not lag on news. Let's meet again tomorrow on Let's Talk.